Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina kurume 21, 2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kubatsirawo mukuunganidza mari nezvimwe zvinodiwa nevakauriwa nenjodzi yedutu mupengo Cyclone Idai. Vamwe vemachechi, vemabhizimisi pamwe nevanhuwo zvavo muBulawayo vaparura chirongwa chekubatsira vanhu vedunhu reManicaland vakawirwa nedambudziko remafashanu emvura. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kutuka social media kuri kuitwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump kunogona kuva imwe nzira yekutsvaga rutsigiro musarudzo. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemusitore nhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera matambudziko akaitika kuManicaland, mutori wedu wenhau ari kumutare iko zvino. Wakadini Thomas, uye chii chauri kuona?
Ndinosimba mukoma Tanonoka Wande. Ndanga ndiri muchimanimani, tanga tichitaura nevanhu vari muchimanimani vakawirwa nedambudziko remafashamo iri. Vanhu vari kugunun'una zvikuru kuti hurumende iri kunonoka kuvapa chikafu chakakwana, kunyange zvazvo hurumende iri kuedza nepese painogona napo kunge inge ichisvitsa chikafu kuvanhu vose vaka kana nematambudziko aya. Uyezve vatiri kutaura navo vari kutiwo zvakare vana vezvikoro vanogona kutadza kuenda kuzvikoro, sezvo zvikoro zvakaparadzwa pasina zvakare mabhuku ekuti vana vaende kuchikoro. Uye tangachitaura zvakare nevari kushanda vachibatsira vanhu nechikafu kunzvimbo idzodzi dzechimanimani nechipinge, vari kuti ivo havasi kuziva kuti vanhu vangada kubatsirwa nechikafu vanhu vangani, sezvo vanhu vari munzvimbo dzakasiyana siyana vasati vakwanisa kunge vachisvika munzvimbo idzi kuti vaone kuti vanhu vasina chokubata vangani, sezvo nzvimbo dzakawanda dzisiri kusvikika. Uyezve vari kutiwo sezvo nzvimbo dzisiri kusvikika pari kuda kunge pachishandiswa michina kana kuti pange pave nevane unyanzvi hwekubvisa vanhu mumadhaka akadai, kunyanyanya vanodaidzwa kuti ivo vesapo akwa vanokwanisa kunge vachipinda netambo kana nemumwe michinawo kuti vakwanise kubvisa vanhu vakatsimbirirwa nematombo, vakatsimbirirwa nemadhaka. Izvo zvisiri kukwanisika kuitika pari zvino nekuti nzvimbo dzakawanda hadzisi kusvikika, uye vari kushanda vachibatsira vanhu vari vashoma zvikuru. Pakatariswa dambudziko remafashamo akaitika kuchimanimani nekuno kuchipingi.
Kuchina vanhu vanozikanwa vakawanda here vasati vasvikirwa nevanobatsira?
Vanobatsira vatanga tichitaura navo vari kuti pane vanhu vakati wandei vasati vasvikirwa kuti vabatsirwe vanogona kunge vachiri vapenyu, asi vari kutiwo vava kutyira kuti nguva yava kuenda vanhu ava vanga vachikwanisa kunge vachizobatsirika kana kuti vazorarama vanogona kuzofa kana vakasabatsirwa paine nguva. Saka vari kukumbirawo zvakare kuti vabatsiri kana kuti vatingati ma rescuers vange vachiwedzerwa munzvimbo yechimanimani.
Pane rubatsiro here ruri kuuya kana kuti ruri munzira kuuya kuvabatsiri kuti vakwanise kusvika pane vanhu vanoda kubatsirwa?
hongu hurumende iri kuedza pose painogona napo kuti iunze chikafu mishonga nezvimwe zvakadaro asi chiri kunetsa ndechekuti migwagwa mizhinji haisi kufambika hurumende yakaisa vanhu vakawandawo vari kuedza kugadzira migwagwa kuti inge ichifambika motokari dzinge dzinotakura chikafu dzinge dzichikwanisa kusvika kunzvimbo idzodzi kutaura kwandiri kuita kudai nhasi uno kwakatarisirwa kuti kunge kuchisvika ndege iri kuuya nechikafu chiri kubva kuhurumende yeamerica nedzimwe nyikawo dziri kuedza kubatsira dzakaita seUnited Arab Emirates uko kwakanga kwaenda mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa uko vari kutarisirawo kuti kuchange kuchisvika ndege inenge iine mishonga ichange ichizobatsira vanhu vakakuvara muchiitiko ichi
pane zviri kunetsa here pakuchengetwa kweavo vakafa
mungadzokorora handina kunzwa zvakanaka
pane zviri kunetsa here pakuchengetwa kweavo vakafa
chiri kunetsa pari zvino ndechekuti nzvimbo dzakawanda hadzisi kusvikika saka nokudaro kubatsira pakuchengetwa kwevanhu ava hakusati kwava kunyatsa kuti kuitwe zvakanaka uye kuti vanhu varadzikwe zvakanaka nekuti veukama vari kutadzawo kusvika munzvimbo dzavanofanira kunge vachichengetera hama neshamwari dzavo uye vazhinji vacho havasati vakuzivikanwa kuti vachiri vapenyu here sezvo kunzvimbo dzakawanda muine matombo akawanda mune migero yakawanda makomba akawanda akadzika zvikuru zvokuti vari kubatsira vari kutokundikanawo kuti vange vachipinda mumakomba iwaya kubatsira kuedza kutsvaga vanhu vapenyu
ndinoziva kuti uri parwendo Thomas asi mubvunzo wangu wokupedzisira ndokuti vanhu vanotii pamusoro pekubatwa kwakaitwa nyaya iyi nehurumende
vatanga tichitaura navo vari kugunun'una zvikuru kuti hongu mashoko ekuti kuchange kuchiita mafashamo emvura akaziviswa asi hurumende haina kutora matanho akasimba ekubvisa vanhu vari munzvimbo dzakaderera kuti vange vachienda kunzvimbo dzakasimukira dzavanokwanisa kunge vasingawirwe nemafashamo iwaya zvakazoita kuti vanhu vazhinji varasikirwe neupenyu vanotiwo hurumende yaifanira kunge yakapa dzidziso kuvanhu paine nguva sezvo vanoona nezvemamiriro ekunze vakataura pane nguva yakati rebei kuti hurumende inge ichitora matanho saka nokudaro vari kukurudzira hurumende kuti mune ramangwana inge ichiendesa vanhu pazasi zasi kana kuti on the ground muchirungu ichidzidzisa vanhu nenyaya dzemamiriro ekunze
tinotenda zvikuru Thomas chiri pasi mutori wenhau wedu ari kutaura ari kwamutare zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kubatsirawo zvikuru mukuunganidza mari nezvimwe zvinodiwa nevanhu vakarwa netsaona yedutu mupengo cyclone Idai zvikuru kudunhu reManicaland nedzimwe nzvimbo kumasvingo vari muAmerica vakaumba homwe yemari iyo inonzi yaunganidza mari inodarika zviuru makumi matatu zvemadhora ichitumirwa kumusha zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuBritain Canada neSouth Africa zvinonzi zviri kushandawo siku nesikati kuti zvibatsire vari kumusha vari munharaunda yeWashington DC vari kutarisirwawo kuita mabiko nemugovera okungwanza mari nezvekushandisa zvichatumirwa kumusha Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro nemumwe wevari kuronga mabiko aya muzvaro Shingi Mangwiro
isusu sezvizvarwa zveZimbabwe tiri muno munharaunda yeDC Maryland Virginia neWest Virginia tichange tichisangana musi wemugovera musi waMarch 23 and asi zvizvarwa zveZimbabwe chete tichange tichisanganawo nevamwe shamwari dzeZimbabwe dzabunzwa kubatikana nemvura yanga ichinaya kuManicaland province nekuMozambique So tiri kubatanidza mari kuti tizotumira kuZimbabwe kuti ibatsire pane mabasa ari kubatwa kuZimbabwe. And mari yachona tiri kushandisa Freedom Fund iri kutungamirirwa na Mr. Freeman Chari vari kuOhio. Pari zvino mari yaunganidzwa I think yakuda kutodarika 40,000. Saka tichange chibatana nemaZimbabwe kuti tireze mari yekuwedzera ipapo. Since mari yacho yawanda kudai, tiri kuona kuti zvakakodzera kuti tinge tichikwanisa kubatsirawo kuvaka dzimwe nzvimbo idzi dzaparadzwa.
Muri kuunganidza mari nenzira ipi? Muri kuita zvemagitare here? Muri kungoti ane mari muhomwe abvisa achienda ake here kana kuti mune imwe nzira yamuri kuita nayo?
SemaZimbabweans tinoungana tinounza chikafu and ndataura nevamwe vemagitare vari munharaunda vachange vachiti kwenyera magitare musi iwoyo nevamwe vanoimba tichange tiine vaparidziwo vanenge vachibata shoko tichinamatira hama dzedu dziri kuZimbabwe dzakaafektwa necyclone and tichange tichiinvolvewo vana vedu vari muno vakazvarirwa munomu vachitiitira mapoemu nemadance and tichange tiine mitambo yakasiyana-siyana kuti mabiko achona zvingove zvinhu zvinenge zvichinakidza asi tichisimbisana tichikwanisawo kureza mari ichazenge ichibatsira.
Vanhu vazhinji vari mudiaspora vanotya kungotumira mari dzavo kumusha vachiti hadzizobatwa nenzira dzavanenge vachitarisira kuti dzinofanira kushandiswa nadzo. Muchavimbisa vari kuti mari dzavo dzichashanda zvakanaka nenzira ipi?
Tichikomenta hedu pane ipapo, I know vanhu vobvo vanowanzobatikana panyaya dzemari, asi tikatarisa response yaitwa izvinezvi, vazhinji vedu vanhu zvavo vanenge vakavimbika mune zvatinoita. And channel yatiri kushandisa vari kubatana nemachechi nemamwe mabato ari kuZimbabwe ikoko ari kumhanyisa basa. So tiringe tichida kuzenge tichiziva kuti mari iyi since yawanda kudai yatengeswa zvakati nezvakati. Saka pachenge painewo marecords anozoita kuti vanhu vazive kuti mari yavo zveshuwa yakanobatsira vanhu vakaafektwa nemvura yakanaya iyi, kwete kuti yakapinda muhomwe memunhu. Saka tinenge tichikomekedzana isusu vari kuorganiza neivavo vabati vehomwe kuti tinge tichizonge tichiratidza vanhu kuti mari iyi yakafamba nenzira yakaita sei.
Muri kushandawo here nemuzinda weZimbabwe uri muno muAmerica?
Muzinda wamuno muAmerica tichazovapira zvatiri kuita, tichida kuzovaudza hedu kuti izvi ndo zvatiri kuita. Asi zvino izvi nekuti emergency situation tichiri kutaurirana isusu macommunity organizers kuti basa rinenge richifamba sei, programu yedu nezvichange zvichiitika. And veembassy tinovimba kuti vanenge vachibatana nesu, tichazenge tichitaura navo vari kuteera.
Mune vamuri kunyanyotarisira here kuti ndo vachange vachibvisa mari?
Tiri kutarisira dzizarwa dzese dzeZimbabwe neshamwari dzedu dzatinofambidzana nadzo kuti vange vachibvisa pavanokwanisa. Asi tiri kunyanyokomekedza avo vane makambani, nekuti maZimbabwenzi ane makambani ane mukurumbira muno muAmerica.
Avo vange vari mumwe wevanhu vari kutungamira urongwa hwekuunganidza rubatsiro rwekupa vakawirwa netsaona yecyclone Idai. Muzvare Shingi Mangwiro vari parunare muWashington DC naJonga Kandemiri weStudio 7. Nezuro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe chete neumwe wavativedziri vavo vaConstantino Chiwenga vakashanyira dunhu rechimanimani rinove rimwe renzvimbo dzakaparadzwa nedutu mupengo cyclone Idai kuti vazvionere vega kuparadzwa kwakaitwa misha, upenyu hwevanhu, minda pamwe nezvipfuwo. Vakavimbisa vanhu zvichaitwa nehurumende yavo.
Tidi kuti tinzwe kuti kune munhu afa nenzara, kwechikafu tinacho chomunhu wese. Tiri kuronga kugadzira mainjiniya kuti mabridge avakwe patsva asi avakwe akasimba.
Zvichakadaro, vamwe vemachechi vemabhizimisi pamwe nevanhuwo zvavo muBulawayo vakaparura chirongwa chekubatsira vanhu vedunhu reManicaland vakawirwa nedambudziko remafashanu emvura. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano reZimbabwe Christian Alliance, Reverend Useni Svanda, vati sangano rao richishanda nemamwe machechi pamwe nevamwe vanhu vakasiyana-siyana, raona zvakakodzera kuita chirongwa chekuunganidza zvinhu zvakasiyana-siyana zvichiendeswa kunobatsira vanhu mudunhu reManicaland vakawirwa nedambudziko remafashamu.
Tine initiative
as churches in Bulawayo. Tiri kureceive ma goods from different individuals, my churches, and this is to realize anema some of the business people from the city, varikuenda mangwana, but also vachaita mame ma trips as more goods come in.
Reverend Swanda vati vanoziva chose kugununʼuna kunowanzoitwa nevamwe vanhu vemudunhu reMatabeleland pamusoro pekuti dunhu iri rakasaririra kumashure kwemamwe akawanda munyika. Asi vati maonero avo ndeyekuti panguva yakadai vanhu munyika vanofanirwa kubatana kuti vabatsire avo vakawirwa nenjodzi, vachitiwo vanofunga kuti kuita izvi kunobatsira kuunza kuyanana kwevanhu.
Taifunga kuti this would be a very good thing for people in Bulawayo, a very good gesture towards the people of Emanikaland. Zvakakosha kuti nyika yetu ishandire pamechete, kuti we all unite everyone, and isisu tiri kuona iyi as part of a reconciliation process, kuti vanhu veMatabeleland can have that heart to, you know, to give out. I'm sure kana tikaquantifya ma goods and donations, you'll find kuti a large percentage iri kufa kuMatabeleland. So inini I see this as a very critical component ye reconciliation process that the nation is going through.
Va Jonathan Thompson ndemumwe muzvina bhizimisi vamubulawayo vari zvemufundisi muchechi yeNew Creation Church. Va Thompson chizvarwa chekuAmerica asi vakauya kuzogara muZimbabwe vachiita zveufundisi makore makumi matatu apfuura. Va Thompson vachishandawo nemamwe makereke vakaunganidza zvinhu zvakasiyana-siyana uye vakakwanisawo kuwana madhokotera nana mukoti gumi avo vari kuenda navo mangwana kuChipinge.
We've got 2-3 trucks worth of goods ready to go to.
Tine zvino zvingakwana mumarori maviri kana matatu zvatave nazvo zvamirira kuti zviendeswe kuChipinge mangwana. Tine zvakare vana chiremba nana mukoti gumi uye tichange tichisimuka mangwana mangwanani patinongopedza kurongedza. Pane makambani akawanda atipa rutsigiro kusvika pari zvino, uye pane vemachechiwo vane zvavatipawo kuti tisvike patasvika nhasi.
Mumwe wamugari asina kuda kudomwa nezita agova mbatya achitowaona zvakakosha kupa rubatsiro.
Ndanzwa kuti pane madonations ari kutiwa anobatsira vanhu vakaafektwa ne cyclone buko, saka ndazofunga kuti ndinongesa ndinazo kuitira kuti ndibatsire vamwe.
Vemachechi nemakambani pamwe nevanhuwo zvavo munyika vari mushishi kuedza kubatsira vanhu vakaurwa nedambudziko remafashamu kuChimanimani pamwe nekuChipinge mumazuva mashoma apfuura. Kusvika pari zvino vanhu vanoda kusvika zana vanonzi vakafa mutsaona iyi, uye kune vamwe vanopfuura mazana matatu vasati vazivikanwa kunzi varipi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mufungwa dzavo.
Kwazuva kwazuva vashamarari veStudio 7 nevanhu vatereri veStudio 7 inoitwa Christopher Sibia. Ndada kubvunzawo kuti kana pane vanenge vachida kupawo zvinhu zvavainazvo vari kuSouth Africa, vanoona vanhu vanoenda kupi uye vanoona ani kana vachida kupa rubatsiro kune vari kuChimanimani vakawirwa nenjodzi? Because pane vakomana vandosevenzawo navo vanga vati pane mbatya dzavanadzo dzavanga vasichiri kuda dzavanokwanisa kubatsira nadzo. Saka taidawo kuti mutibvunzirewo kuti kana uri kuSouth Africa ungabatsirika sei, uye ndiani watingafonera kana kuti ndepapa tingaenda kuti wane kupawo zvatinenge tiinazvo. Katenda.
Vedu vehama dzangu, kana painewo vanokwanisawo kuita any help yekupasa information, ndataura nebrother yangu nhasi iri kwamachongwe uku. Hanzi kune dzimba dzakawanda dzakafusirwa. All those people, they need help. Hanzi hakusati kwatomboenda kana help, vanhu vakangotsitsirirwa. Vamwe vakatsimbirwa nematombo, vamwe vakatsitsirirwa nedzimba. Hakusi kufambika, hanzi hakuna kana mota iri kufamba muroad. And hakuna kana help yatiyauya chero yearmy yacho, even my helicopters. So people are in urgent need of help. Either chikafu, kana zvichiita ngati pasei this message kumagroups akawanda. wakawanda. Tibatsire hama dzedu, tisasiye hama dzedu dzichifa. Tichingomira kuti tichateerera paZTV kuti pane nhamba yataurwa yevanhu vafa. Saka ngatibatsiranei nekuendesa mamessages kwakuhwereva kwatinogona kusvitsa messages.
Makadii muri Zimbabwe, nini vashamarari veStudio 7 munofara here? Ndinonzi Tava kandiri paLuis panopandiri ndichiti dzirisei nhau kurambai makadaro muchitipa nhau. Tinongochembawo ngotivo munhu semunhu anenge ari mukuru wepurezidendi agone kumirira vanhu vake asarega vanhu vachifa sezvinotaurwa, agone kumirirawo kusapota vanhu asarega vanhu vachifa iye aripo, but ari iye mukuru. Ngaatarise vanhu kuti vanhu vari kurarama sei, asangorega zvingoitika akangotarisa.
Ndekutanga regai nditendei ini West7 nekutipa masinga amunotipa ekuti tizive kuti nyika medu makamira sei, nekudambudziko ratinaro ndevasingatipe infomation dzakanaka veZBC. Chanda kuti nditaure maererano nedambudziko rakawira vanhu vekuvanikaland. Ndanzwa vaniki mangwana vanditaura kuti pane zvakawanda zviri kuvakaprovhaidwa ende vari kutaura sekunge zvinzvozvo zviri kufamba zvakanaka, asi isusu tinonzwa kuti vanhu vamwe vatori munzvimbo dzemumakomo dzavasina kana ruzivo rwekuti pane zviri kuuya zviri kubatsira vanhu. Saka tikuti vandiki mangwana ngaazivi kuti vanhu vari padambudziko varege kutaura politics dzavo padambudziko, nekuti vanhu vajaira vabva kunyepa. Saka inozva kutaurira politics pakutambura kwekuita vanhu. Zvakare ndinoshamisika naprezidendi, vanonzi purezidendi venyika vanotoenda vakarongedza masofa kuti vandogara kune dambudziko. Ngavaite saprezidendi tichanzomisa vakati ndinotakurwa nezviriko ikoko, takana vakatakurwa nemombe. Zvinoratidza kuti munhu ari hambo. Tinotienda hedu kuti Studio 7 mutipa mashoko maererano nematambudziko akadai. Ndatenda zvangu.
Zimbabwe makadini zvenyu? Ndini Murambi, tiri kunawo kudhobhe ikoko. Tinochemawo nehama dziri kumanika uko dzakaparara. Tongotiwo chemai netariwo ende batsiro tiri munomu hatizivio kuti tingawisa kupiwo sei, zvingafamba sei kuti tibatsire. Dai kwaa kwaitawo vane kwanisawo kungotenderawo munomu vachingokolektawo zvatinazvo kuno kujobhe ikoko. Hatizivi kuti zvinofamba sei, uye chikumbiro changu ndichongoti apa vakomana vari kupuwa zvinhu, dai vagona kungozvisvitsawo pazvinofanira kusvika, vamborega kuita zvokubana kuti tinovaziva vari vakomana vokutora chaizvo. Zvinhu zvinozosvika zvimwe zvisiri izvo. Saka dai vamborega kudiri njodzi, dai vamboitawo mweya wokuda vanhu zvangosvikawo zvinofanira kusvika. Ndatenda.
Makadiko vanhu veStudio 7, isu tinofara. Nhau dzenyu dzinonakidza asi dzinozoita shoma. Modiko kuisa kana 1 hour chaiyo chaiyo, tinatsokita hour. Kumbiro chaicho kuda mukatiitiravo 1 hour tichimbohwa nyuzi dzachona, tinonatso kubata nekuhwa zvinoitika zvose. Maita basa.
Avo vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti muchitumbire mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations richakokera musangano muLibya mwedzi unouya unotarisirwa kubuda nezvirongwa zvekuti muitwe sarudzo munyika iyi. Nhumwa yeUnited Nations vaGhassan Salame vati vatungamiriri vehurumende mbiri dziri kutonga muLibya vakabvuma kuita nhaurirano dzinoita kuti pazoitwa sarudzo. Vati musangano uyu uchaitwa muguta reGhadames muLibya. Mazana nemazana emarori akatakura zvekudya nezvekubatsira vanhu veCentral African Republic akamira pamuganhu weCentral African Republic neCameroon mushure mekunge vanorwisa hurumende yeCentral African Republic vavhara muganhu uyu vachiti makurukota ehurumende akasarudzwa nemutungamiri wenyika vaMok Edwin Kadeka havamiririri vanhu vese. Marori anosvika mazana maviri nemakumi matatu pamwe nevachairi vavo vanosvika mazana mashanu ari muguta reGoroa Bolei riri pamuganhu penyika mbiri idzi. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti social media dzakaita seTwitter, Facebook, Google nedzimwe dzinotema dzakarerekera divi rimwe. VaTrump vanoti vanoshandisa Twitter kutaura nevatsigiri vavo nekuti vatori venhau havatauri mashoko avo zvakanaka uye vanoreva nhema. Muzvinafundo Elliot Masocha veDeFry University vaudza Studio 7 kuti hapana mutungamiriri weAmerica akamboshandisa Twitter sezvinoitwa navaTrump. Vanoti vaTrump vanogona kuva vanotaura izvi kuti vanzure tsitsi nevatsigiri vavo mukutsvaga rutsigiro kuvanhu. Muzvinafundo Masocha vati bumbiro remutemo rinobvumira vanhu kutaura zvavanoda, naizvozvo zvishoma zvingaitwa kumapepanhau kana pasocial media. Tabata Profesa Masocha kuti tinzwe maonero avo.
Izvi zvinonetsa kuti tione kuti ndizvere kana kuti handizve here, asi tikatarisa divi ravo nokuchema kwavo vanenge vane zvavakabata kuti vamwe vanhu vangu vanonditsigira vandinoshanda navo zvinhu zvavo zvinoti kana zvikada kuiswapo pamwe zvodzimwa. Nokuti tinoonawo Facebook pamwe ichiti iyo zvinhu zvacho zvatakadzima apa tadii tokumbira ruregerero. Saka panogona kunge pane kanyaya kavakavona kana kuti zinyaya ravakaona pane zvavanenge vakabatavo ipapo.
Ivo vaTrump vanoshandisa social media zvakadini?
Vanoshandisa chaizvo kudarika ndofunga ndo president woga muAmerica watanyanya kushandisa social media yeTwitter kudarika vamwe vose, kwekuti zuva nezuva tinenge takatarisira kuwa zvavanotaura kuna ana Twitter. Saka ivo pachavo vanoishandisa chaizvo.
Ivo vaTrump vanoti social media Facebook, Google, Twitter nedzimwedzi dzinotsigira bato ramadhemokratsi. Munotenda kuti zvingava zvechokwadi?
Zvinogona kunge zvichiitika, asi kuti kuchema-chema kwakadera kusiri kutsva kunyaya dzezvematongerwo enyika izvi. Nokuti munhu unogona kungoda kuchema-chema kudero taakunosvika kumaelection egureri novuyayo kuti vanhu vanyanye kumuteerera sitereki, kuti anyanyewo kubuda mumapepa sitereki nezvichemo zvake. Saka inogona kunge iri imwe nzira yekukambena yavatanga nayo yokuda kuti vadi hwiravo rinyanyoteerwa navanhu kuti izvi ndo zvinoitikawo Facebook. Pamwe vane chavakabata, asi kwataa kuenda kumaelection uku tinogona kuona kuti pamwe vari kungotutsidzira vachingowedzerera kuti vanyanye kubuda mumapepa, vanyanye kuhwirwa urombo nevanhu vachazovavhotera.
Icho chiri kushatirisa vaTrump chiko?
Chiri kunyanya kuvashatirisa ndechokuti kuda ndifunga kuti kushatirwa kwavo maitiro avo zvingava zvitsva muupenyu hwavo. Munhu akauya kubasa rokutonga nyika achingova pamwe nokungangoshatirwa ikako pamwe kanowanikwawo kumabhizinesi uku. Asi chandinoona chiri kunyanya kuvashatirisa chaizvo ndechokuti vamapepa ava nevenews ava vanenge vanonyanya kuita pamuromo pakanyanya vachivashora chaizvo chaizvo zuva nezuva.
Zvinogona here kuramba zvinoiswa nevanhu pasocial media uye zviri pamutemo here?
Ndinoona sekuti masimba iwavo vanawo, nokuti kana vakasadarozve ndivo vanozoenda vosungiswa navanhu kuti imakarega munhu achinditaura zvakati zvikabuda penyu ipapo, saka makadii kuzvivhara. Saka pane zvimwevo zvatinoona kuti izvizvi pamwe zvingava zvinonyadzisa kana kuti mapikicha avanhu vanenge vakakuvara vakafa, kanawo kuti zvimwe zvinei zvichionekwa kuti manyepo aya anonzi mafake news anongotaura manyepo aya. Saka kana vakangorega vachingoti
ava vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio neStudio 7. Sezvo nguva yadi yapera, ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.